vachitaura nestudio 7 mushure mekuturwa kwemutongo nedare reconstitutional court mutauriri wecrisis coalition in Zimbabwe vatavani moyo vati vatongi vedare iri havana kutonga zvejekerere. Vamoyo vati pakuturwa kwemutongo hapana kana chakaipa chabudiswa chakaitwa nesangano reZimbabwe Electoral Commission ZEC kana ZANPF. Vamoyo vati wokupiwa kwemutongo wekuti vachamisa vabhadhare magweta vamunangagwa neZEC zvinodzorera utongo wejekerere. Chigaro Media Institute of Southern Africa Zimbabwe va Golden Maunganidze vatiwo chinangwa chavo changa chiri chekuti vanhu vese munyika vazive zvanga zvichiitika mudare. Vati kunyange hazvo Zimbabwe Broadcasting Corporation yanga ichibudisa zvaiitika mudare, vati vanoshora kunyimwa kwevamwe vatori venhau mukana wekubudisa zvanga zvichiitika mudare reconstitutional court, izvo zvapa kuti vamwe munyika vasaziva zvanga zvichiitika. Sangano rinomiririra makereke veZimbabwe Divine Destiny Network rinoti mutongo wapiwa uhu unonetsa kugamuchira. Mukuru weZDD Bishop Anselimo Magaya vati nguva dzakawanda matare emunyika anotonga zvisina kururama. VaMagaya vati chinonyanyovanetsa ndechekuti vanhu veZANPF vanga vachitogadzirira kugadzwa kwavamunangagwa kunyange zvazvo dare ranga risati ratora mutongo waro.
Kereke tinotora nokutarisa zvabva mumatare edzimhosva semutongo unonetsa kugamuchira nokuda kwechikonzero chokuti kakawanda chaizvo makotsi edu paanogonawo kutonga mutongo usina kururama. Semuyezvenzaniso pavakatonga kuti kubviswa kwakaitwa vamunangagwa kwakaitwa vamugabe kwakuri pamutemo kwakusiri kuanga. Tinoziva kuti vanhu veZANPF vanga vachitogadzirira kuti vaite inauguration even mutongo uyu usati wapiwa, saka tinobva taneseka kuti vanga vaziva sei.
Bishop Magaya vashoro MDC Alliance vachiti hainawo kukwanisa kuratidza dare umbowo wakati tsvikiti.
Zvirokwazvo pane zvinhu zvataurwa nemutongo uyu zvinoratidza kuti veopposition havana kunyatsoita basa ravo nemazvo mukupresenta mafacts anogutsa. Asi isusu kana chitarisa semachechi tinofunga kuti nyaya dzemafacts handidzo dzega zvinokwana kuti uone kuti nyaya inobatwa muzvokwadi here. Pane mbavha inogona kuba, but yobva zvine sophistication zvotadza kunyatsoprofita asi munhu haba.
Dare reConcord rarasa nyaya yavachamisa richiti vakatadza kunyatsobudisa umbo hwokubirirwa kwesarudzo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Patricia Mudadigwa.